Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro Gumiguru 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Vamwe vashandi vehurumende voenda kubasa kunyangwe hazvo vanzi vasauya kana vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19. General Colin Powell avakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCovid-19. Nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vatanga kushanyira kwavo Zimbabwe nhasi vachiongorora nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Zimbabwe neBotswana dzonetsana nenyaya yekubiwa kwemombe nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 4658. Vanhu makumi atatu nevashanu kana kuti 35 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nemaviri zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 132,368. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 3,221,875. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi manomwe nemapfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 2,479,178. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, vashandi vakawanda vehurumende vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nhasi vaenda kubasa zvisinei nemutemo wechimbi chimbi wehurumende wekuti vanenge vasati vabayiwa nhomba kusvika musi wa15 Gumiguru vasaende kubasa uye vachinzi havasi kuzotambiriswa mari dzemihoro. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende haisi kuzodududza padano iri kunyange ichitambira zvichemo zvevamwe vashandi vasati vabayiwa.
Position yakatorwa necabinet ndeyekuti munhu anosevenzera hurumende anenge asina kubayiwa kusvika musi wa15 October haazotenderwe kuuya kubasa. Asi mutemo iwoyo watakaisa wakanga uchitaura kuti vaya vanenge vasina kubayiwa nezvikonzero zvakasimba zvinogona kunge zvichitaridza malogistics ekuti kuda kwavanosevenzera kwacho hakusati kwasvika vanobaya nhomba vane mukana wekuti vazobayiwa musi wa31 December usati wasvika. Avo vanenge varamba nepamusana pekuda kwavo vachazenge vachiudzwa kuti vasaiuya kubasa.
Asi mutauri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vati hurumende haifaniri kuita zano ndega.
Saka pari zvino hatina kana gwaro riripa mutemo rakati taona kubva kuhurumende zvichitiziisa kuti nhengo dzenyu dzose dzamunomiririra dzinova vashandi vehurumende vasinonge vabayiwa nhomba sadzibvisa pakubhadharwa kana tambodzimisa mabasa.
VaMushangu vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vashandi vabayiwe nhomba kuti vazvidzivirire kubva kuCovid-19, hurumende inofanirawo kukoshesa kuwedzera vashandi mari dzemihoro.
Zviro kwazvo uyu muswe womutumbi wemombe chiropa chaicho chaicho chiri panyaya yemihoro yedu isi tisina kana simba. Hura nhasi yarotanga kunaya yaeredza simba rese remari yatanga tichihora.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzibayiwe nhomba, pari zvino vari kukurudzira nhengo dzisina kubayiwa kuti dziende kumabasa vachitiwo hurumende haisi kutarisa zvichemo zvavo.
Kana hurumende vamunanga kuyada kutidzisa muchikoro ini ratoya ine futi ichititandanisa kuti hatichadi kukuonai nekuti hamuna kubayiwa nhomba. Isu takagara tiri pamberi pekukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Tinotorwadziwa nekuti hurumende vamunanga kuyakatodzorera kumashure apo payakatanga kuti vanenge vasina kubayiwa vachadzinga mabasa.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vauza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzesangano ravo dzisina kuenda kubasa asi vakadzikurudzira kuti dziende kubasa mangwana.
Saka zvatinoziva ndezvekuti zvakataurwa nehurumende hapana pazvakatakataurwa navamiriri vavarayiridzi. Saka varayiridzi vanofanira kunge vachikuramba vachienda kuchikoro.
Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi reutano ndiro rinoziva kuti varayiridzi vangani vakabayiwa nhomba asi vakati zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana zvevarayiridzi vese munyika zviri kuenda kubasa. Sangano guru revashandi reZCTU rakaenda kumatare richiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kutyora bumbiro remutemo asi nyaya iyi yakanzi haisi yechimbi chimbi nematare. Hurumende yakaburitsa mutemo wekuti vanhu vabayiwe kuburikidza negwaro rayo kana kuti Government Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Ye United Nations amai Alena Dohan vatanga kushanya kwavo munyika nhasi apo vachange vachiongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamwe vakuru muhurumende yavo, zvipangamazano zvavo nemamwe makambani avanodyidzana navo. Vari kutarisirwawo kutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Amai Dohan vatanga nekuita musangano negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vasati vaita zvakare mumwe musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye negurukota rezvemari vaMthuli Ncube. Amai Dohan, avo vachange vari munyika kwemazuva gumi, vati vachazotaura nevatori venhau mushure mekunge vapedza misangano yavo. Muurongwa werwendo rwavo waburitswa nehurumende, amai Dohan vakatarisirwawo zvakare kusangana nemamwe makurukota ehurumende akawanda, uye vachashanyira dunhu reManicaland pamwe nekuBulawayo. Zviri kunze kweurongwa hwehurumende uhu, amai Dohan vakatarisirwawo kusangana nevemabhizimusi, masangano anoshanda akazvimirira, vanorwira kodzero dzevanhu, pamwe nevemapato anopikisa, vanosanganisira mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Pari zvino havasati zvave kuzivikanwa kuti vachasangana navachamisa rini. Kushanya kuri kuita amai Dohan munyika kunouya apo bato reMDC Alliance riri kupomera bato reZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga mudunhu remasvingo svondo rapera, zvakaita kuti motokari yavachamisa ipwanywa mahwindo nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Kunyange hazvo ZANU-PF iri kuramba izvi. Mhirizhonga yakaitika kumasvingo pamberi pekushanya kwatangwa naamai Dohan munyika nhasi yasiya vachamisa vachiti zviri kuratidza kuti bato reZANU-PF riri kusimbaradza nyaya yetsvimbo mugotsi, zvavave kutyira kuti zvichaita kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dzizere mhirizhonga yakanyanya. Nokudaro vachamisa vari kukurudzira sangano reUnited Nations kuti ritumire mauto anochengetedza runyararo muZimbabwe pamberi pesarudzo idzi.
Sarudzo dzemuZimbabwe hadzigoni kuitwa dzisina United Nations, hadzigoni kuitwa pasina peacekeeping force.
Vachamisa vanoti hazvirevi kuti ivo nebato ravo havakwanisi kudzosera panenge pachiitwa mhirizhonga nevanhu vezanu PF, asi chavanoda ndechekuti munyika muve nerunyararo.
Kana takanyarara hakusi kusaziva uye haisi weakness. Inyaya kutoda kuti nyika yedu isaane misodzi pamatama, nyika yedu isadeura ropa. Ini nemweya wandinoda ndewe runyararo.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvobudiswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati hapana chikonzero chekuti mauto eUnited Nations aunzwe muZimbabwe.
Iyo United Nations inotozviziva kuti haina donzo rekuti igozova nemasoja ayo munyika yeZimbabwe kuchengetedza runyararo, nekuti Zimbabwe inyika inozikanwa nerunyararo.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu munyika, zvekuti masangano akaita seSADC, African Union neUnited Nations anotofanira kupindira kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dziitwe zviri pachena.
Nyaya yerunyararo inokosha, nyaya yekupedza mhirizhonga inokosha, nekuti hakuna sarudzo dzingaitwa dzinonzi isarudzo dzine chimiro kana kuine mhirizhonga.
Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vati zvakaitika musarudzo dzemuna 2008 apo pakafa vanhu vakawanda zvikonzerwa nemhirizhonga nechekuita nezvematongerwo enyika pamwe nemhirizhonga iri kuitika izvozvi zvinokodzera kuti mauto eUnited Nations apindire.
Saka tachiti dai vanga vauya ndivo votiranira maelections acho, ndinoona sokunge tingava nezororo muZimbabwe munomu, nokuti tichiziva kuti zvavanenge vaita izvozvo zvinenge zviri pachokwadi.
Bepanhau reHerald rinoti zvirango zvakakonzera kuti nyika irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi mana ekuAmerica kana kuti US$40 billion makore makumi maviri adarika. Asi vakatemera zvirango kutanga muna 2002 na 2003 vanosanganisira America, Britain nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti hazvisi kuzobviswa kusvika vamunangagwa vamira kutonga nedemo, uye vanoti hazvina kutemerwa nyika yose asi kuti vashoma vanotyora kodzero dzevanhu. America inoti vanhu makumi masere nevana, uye makambani avanodyidzana navo makumi mashanu nematanhatu zvikuru mapurazi avo ndiwo ari pazvirango. EU yabvisa vakawanda pazvirango. Vamunangagwa vanoti ndivo vakakoka nhumwa iyi, uye amai Johan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana mutsvagiridzo yavo kuUnited Nations Human Rights Council muna Gunyana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
General Colin Powell avakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. VaPowell vanonzi vanga vakabayiwa nhomba dzose dzeCOVID-19, asi vanonzi vari pavanhu vari munjodzi huru yekufa nechirwere ichi sezvo vainge vaine gomarara muropa mavo, zvinopa kuti masoja emuviri akundikani yedzimwe nguva kudzivirira kufa neCOVID-19. VaPowell vanga vaine makore makumi masere nemana. Mhuri yavo yaburitsa mashoko erufu rwavo padandemutande ravo reFacebook ikatenda vashandi vepachipatara chemauto chemuAmerica cheWalter Reed National Medical Center icho chiri pedyo neWashington DC. VaPowell vakaita gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika kubva muna 2001 kusvika 2005 muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaGeorge W. Bush. General Powell vainge vari mauto kwemakore makumi matatu nemashanu, uye vakavasa chigaro wemauto ose kana kuti Chairman Joint Chiefs of Staff kubva muna 1989 kusvika 1993 pasi pehurumende yava George H.W. Bush baba vava George Bush, uye vakashandawo muhurumende yava Bill Clinton. Kubva muna 1987 kusvika muna 1989 vainge vari chipangamazano chemutungamiri wenyika mushakabvu Ronald Reagan. Kunyange hazvo vainge vari vebato remaRepublicans muna 2008 vakati vaitsigira vaBarack Obama musarudzo dzemutungamiri wenyika, avo vanobva kubato rema Democrats vapawo vakaudza United Nations muna 2003 kuti Iraq yaive nezvombo zvenuclear nemimwe michetura zvakazopa kuti hurumende yava Saddam Hussein ipidigurwe vakazokumbira regerero vachitenda kuti chaisava chokwadi muguzeya rufu rwa General Powell Mavelas Mhlanganya uye Studio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa pa Friends University kuOhio muno muAmerica.
Dr. Powell wanorangarirwa iwo sa Secretary of State uyese mutungamiriri wemauto munyika yeAmerica semunhu wechitema munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro-soro.
Tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCOVID-19 kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCOVID-19 kunyange vanga vakabayiwa nhomba iyi. Mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri?
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCOVID-19. Majekiseni anobayiwa aya ekudzivirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari rinobatsira kudzivirira. Hazvirevi kuti bamunhu akaita tsaona haachafeba nebhandi, asi zvinodzivirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushayika wanenge wakabayiwa vaccination yeCOVID-19. Saka ndinoona zvisingadzotsere mumashure urongwa hwekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno maAmerica anodzivirira chirwere cheCOVID-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichi cheSecretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose?
Izvo zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda nawa Bush. Saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica. Saka ndinoona zvichisimudzira vanhu verudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe papasi asi wanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica.
KuAfrica vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe?
KuZimbabwe vanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yawa George Bush. Wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yawairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo. KuAfrica vane basa rawakaita panguva yavo iyoyo, zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vanzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica.
Muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuOhio muno muAmerica vachitaura vari parunare kuOhio kwakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Sana pakati pezvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kumuganhu wenyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi paine kurudziro yekuti paitwe nhaurirano nevatungamiri vehurumende venyika mbiri idzi kuti nyaya yekubiwa kwemombe nezvinofungidzirwa kuti zvarwa zveZimbabwe isazokonzere kurwisana. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakaitwa nezuro nasajigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemabasa nemukati menyika muBotswana vakatapira ikwama mushure mekuita msangano nevagari vemisha yaJakalazi number 1, Jakalazi number 2, Butali, Moroka neRabokwebana iyo yatarisana nedambudziko rekubirwa mombe. Vaikwama vakaudza Studio 7 kuti paita ropa rakaipa pakati pezvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zvinogona kuzokonzera kurwisana.
Those are some of the main issues that need to be
addressed.
Vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvimise kushandisa nzira dzemusango pakupinda nekubuda munyika iyi. Vachiti vamwe vari kuzopomerwa mhosva dzekuba zvipfuyo nekuda kwekuti havana magwaro ekufambisa.
Now people need to get accustomed to the use of formal routes.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kusashandisa nzira dzemusango nekuti kupinda nekubuda kwavo zvisiri pamutemo ndiko kuri kuita kuti vangonongedzwa kuti ndivo vari kuba pamwe vasirivo.
Mumiri wenzvimbo yebobono mudare reparamende vataura Lucas vanoti vanopfuya mombe vane makore anodarika makumi mana vachingobirwa nevanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe, izvo zvoita kuti vamwe vaise mutemo mumaoko avo.
Misha Zimbabwe ripedyo nebode reBotswana ndivo vatipedzera zvipfuyo nokuti vanoita madiro ajojina sezvo kusina mapurisa izvo kuti kuchatarwa navamunangagwa zvina kupedza dambudziko iri saka isu veBotswana vanogara pedyo nemiganhu takafanira kutsvaga nzira dzekurwisana neavo vari kutitambudza.
Vaimbwe mumiri weBotswana muZimbabwe vaKeni Kapinga avo vave mumiri weOkavango mudare paramende muBotswana uye vari nhengo yekomiti iyi vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakafanira kuedza nepainogona kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti zvizvarwa zvayo zvisangopembera nenyika nokuda kwenzara.
It is a question of economics.
Inyaya yemamiriro ezveupfumi, Zimbabwe pamwe chete nedzimwe nyika dzakafanira kugadzirisa upfumi kuitira kuti zvizvarwa zvenyika dzacho havabudi munyika kunotsvaga chiuzuri kune dzimwe nyika, asi zvizvarwa zvakafanira kubuda munyika nokuda kwekuti unyanzvi hwazvo hunenge huchidiwa kune dzimwe nyika kwete kuti vauye kuzoita umbavha.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Botswana vaTimothy Muchadehama vanoti nzara yapfunya chisero munyika nokuda kwekushayikwa kwemabasa ndiyo yoita kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirarame nekuita zveumbavha. Studio 7 anakunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kachiri vati vange vari mumusangano. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyadivaudza Studio 7 kuti vange vari mumusangano vasingakwanisewo kupa divi ravo. Asi mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vakaumba chikwata chemakurukota kuongorora nyaya iyi. Bepanaure Chronicle rinoti mapurisa akakwanisa kuwana mombe dzakabiwa dzimwe kubva kuBotswana kunzvimbo dzekumatebeleland dzinoti Chanyaungwe, Makado, West Nicholson, John Deep, Colin Bond nedzimwe. Gurukota rezvekurima Venkas Masuku vanoti vamunangagwa vari kunetseka zvikuru nekubiwa kwezvipfuyo uku. Ndakamirira Studio 7 muFrance Sound Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapepanhau emBritain aburitsa zita remurume akauraya nebanga vaDavid Ames nengo yeparamende kubva kubato remaconservative nemusi wechishanu kumaodzanyemba kweguta reLondon. Murume akauraya vaAmis ndi Ali Habi Ali ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa muBritain asi vabereki vake vachibva kuSomalia. Mumwe sister wekereke yeRoma, Megan Rice, uyo akambopedza makore maviri ari mujeri, ave nemakore anodarika makumi masere mushure mekupinda panzvimbo inochengetedzwa achiratidzira kugadzirwa kwezvombo zvenuclear, anonzi akashaya nechirwere chemoyo nemusi wa 10 Gumiguru kuHoly Child Center kuRosemont, Pennsylvania. Sister Rice vanga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Sekuru vaSister Rice vainge vari kuNagasaki, Japan, apo nzvimbo iyi yakarwiswa nezvombo zvenuclear neAmerica kukafa vanhu vakawanda munguva yehondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano nhasi tiri kutarisa nezvedenda remaziso reglaucoma uye kurarama kuri kuita vamwe vasisaone nekuda kwechirwere ichi. Tiri kutarisawo nyaya yemumwe mugare wekutinwald north mumusha weWestgate anoshamisa vakawanda nekuzviitira mabasa uye kuenda kubasa asina tsvimbo kunyangwe asingaone zvachose. Chiremba ane mukurumbira munyika mukurapa maziso Dr. Solomon Guramatunu vanoti havasati vamboona munhu akadai mubasa ravo rekurapa maziso. Kirimu Dzamiri anotipanyaya inotevera.
Dr. Guramatunu vanoti Nathan Zaranyika akazvarwa aine chirwere chinonzi glaucoma chinokonzerwa nekukanganisika kwetsinga dzinobva kuhuropi dzichienda kumaziso.
History yake ndekuti akazvarwa aine chirwere chinonzi glaucoma presha yakamvura yakawandisa maziso, so maziso anenge akakura sitereki achibuda misodzi nesoa, saka pa 2 years akabviswa zvikwere kutanga, pa 12 years vabviswa zvikwere zvitu uchimizi kuzwa patko fizi angasina masoja chose saka nyege ino shamsa pa kuti mune asina masoja juu kwa adiku baru patko fizi kuite zwa kuite zwa ino famba achigadira ma computer achigadira ma CCTV doku shamsa kwa zunele kwa kuti ino shamsa andi achitua lewe kuti kanzwa sangi ya mutika wazote mutika ya nyingi ili ya mtown juu kuti hiri nyake ili very very advanced.
Zaranyika anoti iye akanodzidza ku National University of Science and Technology uko kwa akadzidzira degree recomputer science uye aendera mberi achiti vanhu vasingaoni vanowanzodzidza makosi ema arts asi iye akasarudza kuita ma sciences ayo akapasa ne 18 units pa A level. Zaranyika aendera mberi achiti
pakufamba stick ichokwadi ndofanira kunge chomanini stick but nokuda maybe kujaira kufamba murodzi
atiwo anogona kuita basa rose repamba pasina dambudziko.
Ndinoenda kumunda ti parikutotimbo vamwe tichitotimbawo inini maziso angu aiposha kubuda kunze vanotaurawo pachishona vanoti inhota cause iyo aiposha achibuda kunze sekunge maaiboy achizotiwaito chetovhurika chisoketi vota paizoti kunge adotobudo ndodambudziko raakaita vangu wakauzoonoti zvinanabi.
Mumwe muimbi akaita mukurumbira wekutsikisa mumhanzi aine vanorarama neutachiona weHIV Anderson Mamimine anotiwo akaita dambudziko rekutadza kuona makore maviri apfuura nekuda kwedenda reglaucoma iri ati akabatwa nechirwere ichi mugore 2007 zvokuti aizviziva kuti nekufamba kwenguva aizotadza kuona zvachose. Mamimine anoti anosimudzirwa zvikuru naZaranyika uyo waakakura achitamba naye kuti North Westgate.
Pandaifunga kuti nini zvino pandiperera zvino zvaminya ya site panga pasisina zvazvango zvokukiya za tongoti around 2018-2019 ya papakaipa so ndangoti ndikangozvifunga kuti Nathan ari kuita izvo pamwe ari mutaunu ari kutokiya madhiri ndiye aiva simuka ufambe wangu.
Asi Dr. Gurama Tunu vanoti nyaya Anderson Mamimine inovarwadza chaizvo nokuti aisafanira kupofomara nokuti rimwe ziso rainatsoona zvakanaka pavakapedzisira kumuona.
Anderson is a very sad story. Nekuti Anderson akaita the same disease nothing new glaucoma. Glaucoma zvireva kuti mvura yakawandisa maziso saka pressure inokira mudenga. Kana pressure ikira mudenga inopadza nerve inotakura zvinhu kubva kuziso kuenda kubrain nochera gomba. Saka pandakaona Anderson that time rimwe ranga ratofa rekureft vandamupa ndikati ai iri ziva kuti tobvisa pressure vandamupa zvakanakanaka saka tozofroidi uchidzoka ndichikuona kuma 2014 cha abvaenda achiona tozozimura musunoro tikati izvi kongwa ri kuti izvi achaona manje pandakaisa manotes ake tinoa kuti pandakagusa kumona aiona kanati ko zvakafamba sei pakazindudzira kuti ya zvainetsa kuti auye kuno pfomu dzakaita mumba mavo nebhizinesi angainaro nezvairiro nababa wake nganiye dzinosikatsiti dzakazonditaurira.
Mumwe muimbi ane mukurumbira munyika Bob Headmaster Nyabinde haachaonawo zvichitevera kurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga icho chinokonzerawo denda reglaucoma. Dr. Guramatuni vanoti zvirwere zvemaziso zvinokwanisa kurapwa chete nenyanzvi dzeutano uye vanoti mishonga yechivanhu haifaniri kusvinirwa mumaziso nokuti inokanganisa tsinga dzekumaziso. Vaendera mberi vachiti vanorapa vanhu vanosvika gumi pavhiki vane denda reglaucoma uye vakurudzira kuti munhu wese kuti apote achimbonovhenekwa kamwe chete pagore nokuti dambudziko iri rikakurumidza kubatwa vanhu vanokwanisa kurarama vachiona zvakanaka kusvikira murufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirim Dzamiri.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checovid-19 nekushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuzoongorora nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu chanhasi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Muno kwanza wagunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kushikajishanu kama saisa ya noti 909 a.m. 617-7255 pa shortwave. Sezongwa edia pera regeti mbotari samsore na osha kare. Bazi rezo utano rinoti munu mwechete akafane chirwere che COVID-19 nezuro. Vamwe vashandive hurumende voenda kubasa kunyangwe hazvo vange vanzi vasauye kana vasina kubaiwa nhomba ye COVID-19. General Colin Powell au vakava munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vatanga kushanya kwavo muZimbabwe nhasi vachiongorora nyaya dzezvirango zvakatemirwa muakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18/4/2021 umpresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
thina esikufunayo ukuthi sithole isalary esifaneleyo kunje kozupkhwa kula off uze uphumule nxa ibhasi yakho ingafa kodwa isikutholayo kuhambelani lomsebenzi esiwenzayo isikhathi esingena ngaso lesokuchayisa vele asikhulumi langaso kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangile imali lendlela esisebenza ngayo siphiwe okusifaneleyo.
Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane leduko lokusela izimota lamabhasi athwala abantu kulandela ukukhala lamsebenzi wabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi awezupho.
Siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions day ngoba abantu abasela msebenzi ama-industry abevalile kodwa sizange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi siqhubekele phambili njengelizwe.
Wamukelwe ngenjabulo yeZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba e-United Nations unkosikazi Alena Dohan. Namhlanje
isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usechonile.
Wake wabanga unobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazi. Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane lodubo lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu ukungena lokuphuma enzikini yedolobho kulandela ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi aweZimbabwe United Passenger Company ZUPCOM. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zekampani kahulumende yamabhasi eZimbabwe United Passenger Company zikhalale umsebenzi zikhala ngokuthi zifuna iholo elingcono kanye lomumo wokusebenza omuhle. Lamhla abachayeli bamakhombi aphiwa imvumo yokusebenzelana labezupho bebesebenza kodwa bekhulelwa linani labantu abakade befuna ukugada kodwa kuthe kuchaya ihola lechumi u-10 a.m. ekuseni amabhasi ambalwa abeseqala ukuthwala abantu. Umnumzana Ernest Chabalala otshayela kukampani eyezupho uchasisa ngabakhala ngakho.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalary esifaneleyo kunje kozupho akula off uze uphumule nxa ibhasi yakho ingafa kodwa isikutholayo kuhambelani lomsebenzi esiwenzayo isikhathi esingena ngaso lesokuchayisa vele asikhulumi langaso kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangile imali lendlela esisebenza ngayo siphiwe okusifaneleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uhulumende ukuba avumele abangekho phansi kukazukho ukuthi baqale ukusebenza.
Yikho lokho esasikhuluma
ngakho ukuthi sicela ukuthi abantu kweze kuthwala abantu kwe transport sector kungabi le monopoly yezubuko kuphela. Sikhuluma kanje namhlanje abantu badweka kulekuseni imota zakho zubuko amabhasi engabonakali whether i-strike kumba so strike lohlupho lwakho ngalokuthi nxa izubuko sibe lohlupho lwayo kumba abantu sebestrikile kumba ilafiweli abantu bagcina sebesendlela zokuhamba. So esingakuje ukuthi siyabuyela futhi emveza kutsho ukuthi uhulumende kavulele amanye ama-players ku-transport.
Unkosikazi Evelyn Song umhlali wakobulawayo uthi uhulumende uyazehlulekela ukulungisisa udubo lokuthwalwa kukaZulu.
Sesithwele nzima ngozubuko thina ngoba kathembakalanga. Namhla sigade nzima ekuseni ngenxa kungagade ama-private lamapholisa lawo ayasithwalisa nzima kuma-roadblock. Okukhona ukuthi uzubuko seyehlulekile. Kumele sibuye lapho esasikhona. Kunje sigcine siphuzile. I-government kayilungise masinya lapha. Ikele ufuna ukubusa zonke indawo.
Unkosikazi Thandaza Moyo, omunye njalo umhlali wakobulawayo, uthi ukuswelakala kwemota zokuhambisa kuyabahlukuluza emsebenzini.
Lapha engisebenza khona sibhadala ngama-hours owasebenzile. So nxa i-transport ihlupha kutsho ukuthi leyami imali iyehla ngoba ngisafika ngiphuzile emsebenzini. Amakhiwa akawanani lapho lokhu ukuthi uzu kokustrike i-company police ayitshintshi. Cela ukuthi uhlupho lolulungiswe ngoba lathi siyasiharasa.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zikazukho yehlula ngoba bebengadobhi ucingo. Kuviki edlulileyo ngolwesihlanu inkampani yezukho ikhuphule imbadalo zokugada amabhasi kanye lamakhombi. Imbadalo yokugada ibhasi isuke kumadola angamashumi amane i-40 bond yaya kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond. Ukuthi ikhombi isuke kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond yaya kumadola angamashumi ayisithupha i-60 bond. Izitimela zilokhu zingakaqali ukuhamba kobulawayo kodwa zikhangelelwe ukuba lapho sezihamba zizabe zisiya e-Country Park lemganini. Lokhu kuyimizamo kahulumende yokuqeda uhlupho lwendlela zokuhambisa elizweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wamukele umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations, unkosikazi Alena Doyen, lamhlanje. UDoyen ufike eZimbabwe lamhlanje kuhambo lwensuku ezilishumi lokuzozizwela ngodaba lwezijeziso zomnotho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende we-ZANU-PF uthatha leli thuba lokuza kwankosikazi Doyen ukuthi amchazisele umonakalo athi udala izijeziso zomnotho ezethethwa ilizwe okuludaba osoluleminyaka lusegudwini. Unkosikazi Doyen uzahlangana labaningi kuhulumende abenhlanganiso ezizimeleyo labanye abantu abavisisa indaba yezijeziso zomnotho. Ukhangelwe ukwethula impumela yophenyo abalwenza eselizweni emhlanganweni nentatha lezindaba emaphethelweni ohambo lwakhe. Uphenyo lolu luzaphawulwa enhlanganisweni ye-United Nations emahofisini ayo awedolobheni le-Geneva elizweni le-Switzerland. Uhulumende wezanu usele minyaka esithi izijeziso lezi ezabekwa ngamazwe omhlaba ziqondise kunkokheli ye-ZANU-PF eyaziwa ngokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo lamakhampani adlelana layo yizo esezibulele ilizwe esithi ukukhitshwa kwazo kunganceda ekuvuseleleni umnotho. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonkosikazi Doyen balile ukukhuluma lentatha lezindaba ngodaba lolu namhlanje besithi bazakhuluma nazo ekupheleni kophenyo. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana ye-Twitter, isikhulumeli sikamongameli umnumzana Joe Jaramba uveze ukuba uhulumende wamukele ngenjabulo ukuza kwesithunywa esiqakathekileyo ese-UN elizweni ukuzodingisisa izizathu zokutheswa kwelizwe izijeziso lezi. Uqhubeke ethi ukuza kukankosikazi Doyen wethuse abe-MDC Alliance bona athi abadonge ukuthula elizweni ngokuphehla udlakela emasingo kuviki edluleyo ukuze i-UN ikhohlwe ngendaba zezijeziso. Ongumqondo ochaswa kabanzi ngobona ngokuqoqa komsebenzi ku-ZANU-PF umnumzana Babutho Moyo.
Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku
lwe anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu. Kanti why lobudlwangudlwangu kungenzakalanga ngoJanuary, ngoFebruary, ngoMarch, why kusenzakala ngo-October? So kumele kubuye umuntu ovele United Nations.
Kodwa isikhulumeni se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe izijezo zomnotho azibekwanga yi-United Nations. Ngakho ke akusoze kwenelise ukulungiswa ngabe UN.
Izanu ilomkhalelo wayo njengenyoni evuka ekuseni ihlabela ingoma engalamsebenzi. Kepha izanu ikhala ngama-sanction. Ama-sanction la akhona kuthiwa yi-targeted sanction. Akazange efakwe yi-United Nations in the first place. Angazi ukuthi umuntu we-United Nations lapho uzedingani. Afakwa yi-United States of America ngomthetho okuthiwa yizidera. I-Europe layo yaba ngabanye abafakela i-targeted sanctions abantu abaphula amalungelo abantu eZimbabwe. Bafakela abantu abafana nalo njengomnankagwa, lamanye ama-ministers akhe, lamasosha, labani, lamanye ama-company.
Kodwa be-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzura bathi bazasebenzisa ithuba leli ukuba baphe umthunywa we-United Nations imbono yabo eyamele kunkuthazo yokuthi izijeziso kumele zisulwe.
Njengabandla sikhangelele ukuthi sethule imbono yethu ebhaliweyo kunobhala yena lo omelele i-United Nations. Siza kuthi ngomva kokukwenza lokho ke sibe sesibiza mhlawumbe umhlangano wabonozindaba kumbe siphe i-statement esitshengiselayo ukuthi thina kuyini esikubeka phambi kukanobhala we-United Nations omelele United Nations law.
Abababandla phikisayo bathi izijeziso lezi zafikelwa abantu abangahloniphi amalungelo abantu nabaphatheka kunkohlakalo iningi labo abakuZANU-PF nabadlelana labo hatshi ilizwe lonke kungakho kumele ziqhubeke zikhona uhulumende aze ahloniphe amalungelo lawo. Angizansi yezwekazi le-Afrika owesadak nawo uyingxenye yalabo abakhuthaza ukuthi kumele izijeziso lezi zikhitshwe. Okuyikho owakhululeka ukuthini kubekwe ilanga likamhlaka 25 Mfumfu ukuba amazwe la atshengisele kuthazwa ukukhitshwa kwezijeziso lezi ngoba zingaphambanisi iZimbabwe kuphela kodwa umhlubulo wonke wangezansi kweAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abakubandla leZANU-PF bathi uNkosikazi Doyen kumele atshelwe ngabantu bonke ukuba ziyabhidliza umnotho welizwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli. Kodwa amabandla achiyeneyo aphikisayo athi abeZANU-PF yibo abathwalise nzima uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umabutho Moyo okudla ngodi lwabatha kubandla leZANU-PF ngomunye wabathi kumele uZulu gagazele ukuba wesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli.
Siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo ngoba abantu abaselamsebenzi ama-industry abevalile kodwa sange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sizani siqhubekele phambili njengelizwe.
Umnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uyakusekela lokhu.
Labo abalenza imali zabo ama-sanctions vele abathinti. Athinta wena lami othengayo, uhamba usiyathenga komnyoro, uhamba usiyathenga kosekusile, uhamba usiyathenga komaplanka, uhamba usiyathenga komawunga, uhamba usiyathenga ecomplex, affecta thina. Ngoba akula muntu ongangitshela mina ukuthi njengo-leader we-EFF ukuthi ama-sanctions kobulawayo asinceda ngani. Ama-sanctions ayenza i-fuel, i-petrol idule kakhulu. Ama-sanctions ayenza ukuthi even yena uhulumende nxa siyadinga izimali egcine siyadinga izimali zechimbazo, izimali zezigangi.
Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe uthi uzakhuluma lo Dohan ngezijeziso zenotho.
Kukhanya le ndaba yama-sanctions abantu asiyiboni ngesolinga solinye kuba lokhona ukwehlukana ngasoxoxwa ngayo. Kungakho ke thina njengabo sopolitiki sithe sizalithola lelo thuba lokuthi ke sihlala phansi ukhona esimlungisele khona simchazele kabanzi ngoba thina sihlezi labantu siyakubona ukuhlupheka kwabantu, siyakubona ukuthi ilizwe lethu aliyiphambili. Kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zesulwe ngoba azikho emthethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu uthi izijeziso zenotho abazaziyo yilezi ezetheswa uZulu libandla leZANU-PF.
Izijeziso zomnotho ezetheswa ke
inkokheli ezikhona elizweni leZimbabwe ezokuthi uZulu abantu bebengaphathekanga kuhle njalo baqhubeka bangaphathwa kuhle okudingakala ukuthi ubukhokheli kumele butshintshe indlela obenza ngayo buhloniphe ilungelo loluntu ngibona nxa lungenza njalo ke lobo bukhokheli izijeziso zomnotho lezo ziyapho ngokuphela nje njengamazolo ukuthi nxa ilanga selitshisa amazolo aphela kayisizo zijeziso esingathi thina kumele kubuye kuzokhulunywa kumele kuthunyelwa abantu bazoassessa lokhu lalokhu yana hathi izijeziso nje esingathi thina ubukhokheli bezano PF ikakhulu yibo obuyethese abantwana beZimbabwe izijeziso zomnotho hatsho ukuthi sithi izijeziso zomnotho lezo zivela phandle ke abantu zibaphethe njani
kulabanye abathi kumele kudlulisiswe umonakalo odalwa izijeziso zenotho lezi ezafakwa lilizwe leMelika eleBhilitane lamanye kulandela udlakela olumangalisayo eZimbabwe okuthiwa lwaluthothozelwa libandla lezano PF umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe uthi uhambo lukankosazana Dohan luqakathekile kakhulu
ukuza kwenxusa le-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu sithemba uzakhangela lolu daba nxa zonke ekhangele ukubana ama-sanctions lathwa khona aphethe njani isizwe seZimbabwe okwesibili njalo aphinde akhangele njalo ukuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo lokuthi ahloseni ngoba ngibona kunxa zonke kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-impact yangkhona kodwa njalo sikhangele njalo lokuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo njalo izinto zangkhona seza lokho ezikhona yini na ezaletha ama-sanctions lawo
elemelika lafakela izijeziso zenodo abakubandla lezano PF abedlula amajumi ayisitshiyangalombili 86 kanye lamankampani angamajumi amahlanu lasithupha 56 ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
ELeZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye bawo 2.5 yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokulolu bhubhane loqhamukayo ngumbimbitho nyakinye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,368 ukugoqela asebephephe kulomkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu njalo 126,308 kwafa inkulungwane ezidlula ezinele ngxenye 4,658 kunjalo nje ababalisi bakhuthazwa ukubana baqhubeke besiya emsebenzini lanxa uhulumende esithi uzajezisa zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kusukisela lamhlanje uhulumende uthi bazaxolelwa abanye abangakahlabi ijekiseni leyi ngoba kukhona okusababambileyo kodwa bakhona abazajeziswa umnumzana Vusi Muzi Mahlangu ukuhlanganiswa yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uthi ababalisi abaningi bahambile namhla emsebenzini njengezinye zonke izisebenzi zikahulumende uMahlangu utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi akumelanga uhulumende axotshe umsebenzi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine
ababalisi noma bengahlatshwanga kumele bahambe emsebenzini ngoba kasiyo ndlela eqondileyo ukuthi ke bangamiswa umsebenzi ngoba sikhangelele ukuthi ke umqashi nxa esithi ke uyabamisa umsebenzi kumele ke ababhalele munye ngamunye atsho isizathu sokuthi ke kungani bamisa umsebenzi njalo ke atsho lokuthi ke konke okukhangelele ukuthi ke kwenzakale singakubiza ngokuthi yi-procedure isiyenzakele yini konke imfanelo kumele zenzakale ukuze umuntu axotshe umsebenzi kumele konke kwenzakale njalo nje ke noma nje sivuma ukuthi ababalisi kumele bahlabe akumelanga babanjwe ngamandla ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi abantu abanye bangabe belemkhuhlane ethile engahambelani kakhulu engahambelani lokuhlaba. So kuqhakathekile ukuthi uhulumende akunanzelele khonokho ukuthi ke kumele kulandelelwe njalo kunanzelelwe ngumqashi. Kungakho ke sina sithaba abalisi abaqhubeke besemsebenzini ngoba kulilungi labo ukuthi babe semsebenzini baqatshiwe. Nxa ukuthi umqashi umbuhulumende uthi yena usebaxotshile kumele ababhalele munye ngamunye esitsho izizathu ukuthi ubaxotsha ngaliphi njalo ke kuyini abakonileyo yonke imithetho okumele ilandelwe ukuze baxotshe kumbe kwazakala ukuthi ke bangabe belohlupho bani yenziwe. Nxa konke lokho kungenzakalanga ababalisi basemsebenzini njalo kumele babe semsebenzini.
Mina mzana Vusumuzi Mahlangu. Ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lapho ke limuzwe ixoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Kangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Umndeni wakhe wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eFacebook othi uPowell ukhulelwe zinhlungu eziphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. UPowell waba ngumuntu wakuqala umsundu ukuba akhokhele ugatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe womhlaba leMelika. Wakhokhela uhlangothi lolu kusukisela ngomnyaka 2001 kusiyafika umnyaka 2005. Wayesebenza phansi kwahulumende kamongameli George W. Bush, wake waphatha njalo uhlangothi lwebutho olwePentagon ephansi kwamongameli George H. W. Bush. Wathi engakangeni esikhundleni wathethiswa ngowayengumongameli wakweleZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe leziphathamandla zelizwe leli kulandela ukuloba kumaphephandaba kweleMelika esola uhulumende kaMugabe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Namhlanje isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usetshonile, kuthiwa ufe ngama-complications awe-COVID ma sisizwa from ifamily yakhe. UColin Powell umuntu oqhakatheke kakhulu, obeqhakatheke kakhulu eAmerica ngoba nguye wayengokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngusecretary of state ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitshele Mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell.
Ngumrepublican kodwa yena umrepublican lo esithi singathi thina umoderate, meaning ukuthi akasubscribe to uRepublican lobu obu extreme esingathi obufana labalandeli baka Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe-Republican nama-Democrat. Sibone uColin Powell e-endorser uBarack Obama ngo-2008 for u-president, echiya umuntu wakibo wama-Republican, okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengum-Republican kodwa ngumuntu obe acabangisisa kakhulu izinto and ebona ukuthi u-Obama ube ngumuntu owenza i-history ngo-2008 and uColin Powell akazange afuna ukuthi abe on the esayidini le-history elirongo elingavumelani lo tshintsho silubone lusenzakala e-America.
Umnumzana Deni Moyo ngomunye wabacubungula lokulandela ezombusazwe oseMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Washington DC. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Aba umsebenzi wezempilakahle bathethe ithuba lenyanga kaMfumfu ukuqinisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer. Bathi ukubanjwa le mvukuzane le akutsho ukubana umuntu sephiwe insuku ezimbalwa zokuphila, kodwa bekhuthaza ukuhlolwa masinyane ngoba kuphathisa ukuthi umuntu athole usizo olufaneleyo lokwelatshwa asile kulo mkhuhlane nxa ubanjwe masinya. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inyanga kaMfumfu isikhathi sokukhankasela ukulimukisa uZulu ngemvukuzane yebele, i-breast cancer month. Imvukuzane yebele ivame ukuhlasela kakhulu abesifazana abaphezu kweminyaka engamatshumi amane i-40 kumbe abemuli elembali yomunye owake wayigula wesifazane ongela mntwana loba ophangise ukungena esikhathini labesilisa abalutshwana. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa ngemvukuzane yebele lezibonakaliso zayo.
I-breast cancer yimvukuzane yebele. Yona uyibona nxa umuntu engaba lelump kumbe iskin lesane sebele singasuka sitshintshe sibe lamabalabala, sibe lesilonda, sikhuma ibele lalikhipha i-discharge amanzi lawo abehlangane legazi. Sometimes inipu leli liyatshintsha le-shape kube lesilonda. Abantu abathola imvukuzane yebele ngabantu abajayele ukuba lezihlobo zabo ezake zabanjwa zile mvukuzane leyo, kumbe bake babanjwa bona ngokwabo kwelinye ibele bele mvukuzane. Phela abantu abaphuza ukuba labantwana abaphangisa ukungena esikhathini, njalo abantu ababhemayo, abanathayo, abantu labadala kakhulu asebedlulisayo o-30 to 40 years.
Ubhebhe uthi imvukuzane yebele ayihlaseli abesifazana kuphela kodwa labesilisa, njalo iyelapheka nxa umuntu engahlolwa ibonakale masinyane.
Ijayeleke kakhulu kubomama than kubobaba. Breast cancer ungayibamba masinyane iyelapheka lula, kodwa ungayiphuzela kuba nzima ukuba iyelapheke. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ehlale ezihlola ibele lakhe isikhathi sonke elijayele, ukwenzela ukuthi lingaphungutshintsha uze sokule lump amanipples etshintshe i-shape. Sometimes bathi nipple retraction kumbe kube lama-discharge kunipple. Konke lokhu ungatshengisela ukuthi usukiba lemvukuzane esele, kumele ubone udokotela.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka oyelatshwa imvukuzane yebele ukhuthaza uZulu ukuba asukumele phezulu ayehlolwa.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze lonke abantu wesifazana labobaba ukuthi i-breast cancer is not a death sentence. Ungahlangana layo but ungayisabi. Engingalikhuthaza ngakho ukuthi khona lihambe liyehlolwa kuphela for this period eka-October, ukwenzela ukuthi once is diagnosed early you stand a better chance ukuthi ukwanise ukuzuza uncedo.
Unkosikazi Nelisiwe Msipha isakhamuzi sakoBulawayo oseke wazama ukuyahlolwa eGarlin House uthi imali efunekayo ukuthi uhlolwe iningi kakhulu.
Ukuthi siyehlola siyafisa, kodwa imali efunekayo iningi kakhulu. Laloba kulomkhankaso wokuhlolwa, ngokunanzelela kwami yikho okunye okudala ukuthi abantu bangayihlola ngesikhathi, kugcine kusiba nokulahlekela kwezimpilo zabo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezihlukeneyo zempilo ezigoqele e-Women's Institute for Leadership Development zizabe zile mkhankaso ngemvukuzane yebele ngayonale inyanga kaMfumfu. Phansi komkhankaso walonyaka ngemva kweminyaka emibili eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ahlaselwe lubhubhane lwe-COVID-19, abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambhadalo ezibhedlela zakoBulawayo ezivalisa e-UBH leMpilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-breast cancer month ithi Buddy Up to Beat Breast Cancer, lapho abantu abamele bakhuthazane ukuyahlolwa kanye ngomnyaka lanxa bengela abakucabangelayo ukuthi kuyizibonakaliso zemvukuzane yebele, ikakhulu abaphezu kweminyaka engamatshumi amane yokuzalwa, ukuze bethole usizo lokwelatshwa kusesemasinya. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Sinye geshuwa nizihlobo wote sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ubulawayo namhlanje ufuke ibhekane lodubo lokuswela izimoto lamabhasi athwala abantu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi eyezobcom. Wamukelwe ngenjabulo yezimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations unkosikazi Alena Doyen namhlanje. Wake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell akasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngupresidenti Jeremiah Ngcithi asidibanini ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.